Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 15, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu 10 muZimbabwe. Pasi rose riine vanhu vava kusvika mamiriyoni 2 uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru 120 nezvinomwe.
Tikaona makeses achinge akawandisa zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown iwedzere. Tikaona makeses adzikira zvinenge zvichikurudzirwa kunzi lockdown inenge isisina hayo basa.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti sezvo vanhu vakawanda munyika vasina kuongororwa, zvichanetsa kuti patarwe nguva inopera lockdown munyika, kunyange hazvo hurumende yakati inopera kwemazuva 21.
Nguva yeCOVID-19 apo takaomerwa, indinorarama nezvemusika, takaomerwa zvokuti hatisi kukwanisa kana kuti wane chikafu chekudya, hatisi kukwanisa kubuda kunotengesa. Asi vanhu ndopa vanotiunzira mabhiuzi anotyisa zvakadai. Sitofugweru ngaione zvokuita isusu, kana zvadai hatisi kuziva kuti varida kuti tirarame kana kuti varida kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo.
Vagari vemugweru vokatyamadza nekukwira kwaita mitero yavanobhadhara kukanzuru yavo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusvika nezuro manheru, Zimbabwe yanga yava nevanhu 10 vabatwa nechirwere checoronavirus uye vatatu vavo vakatoshaya. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro pane vanhu 665 vakaongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete, uye 649 vevanhu ava vakawanikwa vasina chirwere ichi. Asi uwandu uhu hunogona kunge hwakwira nhasi sezvo hurumende isati yazivisa zvabuda muongororo yayo nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni 2 pasi rose vabatwa nechirwere checovid-19, icho chauraya vanhu vanodarika zviuru 120 pasi rose. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti danho rekuwedzera kana kusawedzera mazuva enyika irambe yakavharwa akatarwa nemutungamiri wenyika nekuda kwechirwere checoronavirus richanetsa kutora, sezvo vanhu vazhinji munyika vasina kuongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Izvi zvinoitika apo hurumende ichiti yave kutora matanho matsva ekuti vanhu vakawanda vaongororwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano iri, Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevanhu munyika runa kuongororwa kuti rune chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Panguva iyo nyika yakavharwa kwemazuva 21 akatarwa nemutungamiriri wenyika, zvichaita kuti hurumende itemeseke musoro kuti nyika yoramba yakavharwa here kana kuti kwete. Pachapera nguva yakatarwa nemutungamiriri wenyika mumazuva 5 ari kutevera. Pari zvino bazi rezveutano rinoti raongorora vanhu 665 chete kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Imo munyika muine vanhu vanodarika mamiriyoni 16. Nekuda kweizvi, vamatara vati zvinonetsa kuti hurumende itore danho rine udzamu isina humbo hwakati tsvikiti hwekuti zvinhu zvakamira sei munyika pamusoro pechirwere ichi.
Kuti tizive kuti lockdown iri kuwedzerwe kana kuti iregere, asi zvinhu zvatinoshandisa kuti guesswork kana kuti zvekungofungidzira kuti toita zvakadini, zvinhu zvinonzi ma scientists vatinoti ma epidemiologists vanogara pasi vo predict doctor kuona kuti zvaitika pa lockdown izvi yatinoti cave pamberapo mwedzi unotevera kana ma weeks anotevera ma cases atingafungidzire kunga change achiwanikwa anenge akawanda zvakadini tikaona ma cases achinge akawandisa zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown iwedzere tikaona ma cases adzikira zvinenge zvichikurudzirwa kunzi lockdown inenge isisina hayo inenge isisina hayo basa
vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vanoti uwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari zvino hunoratidza kuti kuvharwa kwakaitwa nyika hakuna chakwabatsira.
Tingadai takatosavhia nyika yese zvino takutozva kuti chirwere chedu chakawandira kumbare kana kuti kuhwange kana kuti kuburwayo kana kuti kunzvimbo yakati tichitoziva mahotspots edu kuti uku ndoko kwakawandira chirwere. Nyaya yekutesta inotibetsera kuti tikwanise kuisolata vanhu vanoutachiona nokuti vakawanda vanhu vanogona kunge vanoutachiona vari kungombeya havo vachingofamba misha medumu ivo vasingarwari asi vanhu vavanosiya vapautachiona vanogona kuzorwarisa vanogona kunge vari vanhu vane zvimwe zvirwere zvavagara vanazvo toshayikirwa noupenyu nemhaka yekuti hatisi kutesta. Saka kurudziro yedu ndeyekuti hurumende ngaiteste zvikuru ndokuti lockdown yedu inzi yashanda nyange vakaextenda lockdown tisiri kutesta hazvina zvazvinobetsera tiri kuwesta nguva neupenyu hwevanhu.
Mutauriri wesangano recrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vambomira kufamba-famba kwavari kuita.
Tinogona kunge senyika tiri kupanana nhema kuti vanhu vane chirwere havasati vapfuura 20 nyambisirwa nenyaya yekusatestwa pamwe chirwere chatopararira kudarika ipapo. Zvakarewo tinokurudzira kuti masenior government officials edu kusanganisira nemutungamiri wenyika ngavagare kudzimba kusara kwevavo vari kuita basa.
Asi vamunangagwa vanoti vari pakati peurongwa hwokutenderera nenyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu pamusoro pechirwere checovid-19 ichi uye kuona kuti veruzhinji vari kutevedzera here kuridziro yavo yekuti veruzhinji vagare kudzimba senzira yekuderedzera kupararira kwechirwere ichi. Vamunangagwa vakazivisa kuti vachazoongorora pakupera kwemazuva 21 avakatara kuti veruzhinji vange vari kudzimba senzira yekuderedza mikana yekupararira kwechirwere ichi kuti zvinokodzera here kuti veruzhinji varambe vari mudzimba kana kuti kwete. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo, asi munyori mubazi ravo Dr. Agnes Mahomva vaburitsa mashoko ekuti komiti yakaumbwa nemutungamiriri wenyika kuti itungamire nyaya dzekurwisa chirwere checoronavhairas yeInterministerial Task Force on COVID-19 inotungamirirwa nomwe wavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi yakabvumirana kuti patorwe matanho akasimba ekuti vanhu vazhinji munyika vaongororwe kuti havana chirwere checovid-19 here. Gwaro raburitswa naDr. Mahomva iri rinoti vanhu vese vanga vachienda kumabasa panguva iyo nyika yanga yakavharwa, kunyanya vashandi vehurumende, vachaongororwa kuti havana kutapukirwa nechirwere ichi here. Dr. Mahomva vati munhu wese anofungidzirwa kuti ane chirwere ichi anosungirwa kuongororwa, uye vose vari kupinda munyika vachibva kunyika dzine chirwere ichi pamwe nevane zvirwere zvedziwa vanofanira kuongororwa zvakare. Dr. Mahomva vatiwo vanhu vakwegura vane makore 56 zvichikwira vari muzvipatara vane zvirwere zvakaita seasma, shuga, BP nezvirwere zvemwoyo vanofanirawo kuongororwa zvakare. Vati zvose izvi zvichaitwa kuitira kuti hurumende inyatsoziva kuti nyika yakamira papi chaizvo pachirwere checovid-19. Pari zvino chirwere checovid-19 icho chakatangira kuChina chino nehurumende chauraya vanhu vatatu munyika uye kubata vanhu 10 ukuwo pasi rose. Vanhu vanosvika mamiriyoni 2 vabatwa necovid-19 uye vanhu vanodarika zviuru 120 nezvinomwe vafa nechirwere ichi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuwana ruyamuro rwemari nezvikwanisiro zvekurwisa chirwere checoronavirus, mamwe mabazi ehurumende anoti hapana chaari kuwana, izvo zviri kusiya vashandi vakawanda vari panjodzi yekubatira chirwere ichi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland West, amai Priscilla Makotose, vanoti mapurisa haana zvikwanisiro zvekushanda akazvidzivirira panguva iyo anenge achisangana neveruzhinji mukurwisa kuti COVID-19 isapararire.
Ndiyo PPE, ndiyo chekutanga chiri kunyanyoti konzera nemasanitizers.
Izvi zvatsigirwawo nemukuru mubazi resocial welfare mudunhu iri amai Agnes Muchoo vanoti mamwe masangano anoyamura mukupa zvekudya kuvanhu vanoshayiwa zvakanyanya akatomira kupa zvekudya nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semamaski nemasanitizers.
Younger issue my sanitizers because I talked to WF head office. Vachit iwa vakwanisi kuenda vasina bozo varikudaka kuti vanhu vagese maoko handi nema sanitizer ese iwayo. Saka vanga vasina those things. That's the information which I got. But they were given in such a way kuti we cannot let people go without food. Pasina ma distribution. Saka varikuisa effort yekuti all my partners ese adistribute grain and they should source for those.
Mukuru wemadzvumeni mudunhu reMashonaland West amai Edna Shambare vanoti madzvumeni ari kutadza kuenda kuvarimi nekuda kwekushaya zvekupfeka zvinodiwa kuti vazvichengetedze uye nekuchengetedza varimi kuti vasatapurirane utachiona hwecoronavirus. Vachitaura munguva pfupi yapera muchinhoyi, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kupiwa rubatsiro rwakawanda kubva mukati menyika pamwe nekunze kwenyika. Amai Mutsvangwa vakati kusvika pari zvino vawana rubatsiro rwemamaski zviuru 45 kubva kuzvikoro zvepamusoro zvakaita seChinoyi University of Technology, icho chiri kugadzira mamaski anosvika zviuru 3 pazuva, mushonga weinterferon uyo uri kubva kuCuba, zviuru 3 zvemichini yekuongorora kuti munhu ane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete, kana kuti rapid response test kits, uye zviuru 20 zvemimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus kubva kuna muzvina business wekuChina vaJack Ma. Vakatiwo vari kutarisira mimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus inosvika zviuru 40.
Neimwe inonzi interferon ndikutouya kubva kuCuba. We have received 3,000 rapid test kits. Taka receive a donation from Jack Ma of 20,000. PRC ndo dzinotora dziadza 5 hours kuti marizauts abu. Tikutarisira kureceive another 40,000 rapid test kits. Security sector, mapurisa, masoja vese vanenge vari pa frontline staffers vese vari kugadzirwa kuonekwa kunzi vapuwa funding iri kupiwa Ministry of Treasury. Ma ministries ese akapa ma budgets ao ku Ministry of Finance, and as usual they will not be able to pay everything, but they are paying something.
Amai Mutsvangwa vakati hurumende kuburikidza nebazi rinoona nezvemari iri kupawo mari yavasina kudoma uwandu hwayo yekutenga zvikwanisiro zvinoshandiswa nevashandi vehurumende zvikuru mubazi rezveutano, mapurisa nemauto. Amai Mutsvangwa vakati vanotarisira kuti michina yavari kupiwa inofanirwa kunge yakasimba zvinodikanwa nebazi reWorld Health Organization. Chimwe chinhu chabuda pachena ndechekuti ruyamuro rwuri kupiwa kwakasiyana, vamwe vachipa kuburikidza nebazi rezveutano, vamwe vachipa kuburikidza nehofisi yegurukota rezvematunhu amai Muliswa Chikoka, vanoti vari kunyora kuti ndiani apa uye kuti zvazopiwa ani senzira yekuisa zvinhu zvose pachena. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Mumashoko anofadza zvikuru, bazi rezveutano rakazivisawo kuti mumwe ainge abatwa nechirwere ichi pavanhu vemhuri imwe chete vana vane chirwere ichi kuruwa Mashonaland East ainge apona. Kunyange hazvo bazi reutano risina kuzivisa zita remunhu uyu, Studio 7 yakwanisa kubata munhu uyu vasorosa kudya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvenyaya iyi.
Ndakunzwa zvakanaka chaizvo. Mwaka ya mswe Sunday for retesting, marizao se akabuda again ari negative. So kanisa nangu wana angu official communication from them, but I'm now negative, but not yet confirmed. I'll be waiting for the Ministry of Health to confirm, but I know kuti I'm now okay.
Ko mungatudzawo kuti vamwe vatatu vemhuri vari kunzwa sei pari zvino, zvamira sei?
I'm feeling very much okay. Wakatestwa muswe Sunday, marizao akabuda akanzari negative. Saka nhasi madokta zauya makuseni for retesting bozi uya kapa directive yekuti munhu unenge ari positive unotestwa kairi kuti wanatsomeka short is now negative saka we are waiting for the results maybe achabuda nhasi kana kuti mangwana but they are feeling very much okay hapasisina dambudziko pavari and we are hoping kuti ano and it's true kuti anofanha kutouya ari negative because hawasisina pane pari kubaya kana pari kuita sei.
Saka muri kutambira sei iyo nyaya yekuti mose makunzwa zviri nani?
Tichanya kufarisisa kana marizoti ese abuda because we know kuti they will be negative and tokufarisisa chaizvo tongotenda Mwari saka profe wapangu ndati nguva yekutenda Mwari ndizvo ndangonyora chete ndangoti nguva yekutenda Mwari nekuti hakuna mushonga kana chii chinobvisa this virus kunze kwaMwari. Mwari ndo mukuru ende tovatenda ticharamba tichingovatenda kusvika Jesu achiuya.
Mungadewo kupa vamwe mashoko ekuti kudii kuti vasabatwawo nechirwere ichi?
Utsanana pamberi kungogeza maoko pese haaperi maoko aya mvura haiperi ngatigeze maoko nesocial distance kutaurwa maybe nekusango for now since paine lockdown vanhu ngatimbo avoid kufamba stereki but chikuru let's put our faith in God. Mwari ndiye musimboti wezvinhu zvese saka tikanamata kuna Mwari Mwari wanotipindura kudikani ini ndotoda kutenda kuti kwakusikugona kwangu kana kungwara kwangu asi dzadziri nyasha dzamwari maybe wakadongoti pangu wene testimony saka iwewo unogona kuwawo atestimony of 2020 ukazvibata ukazvichengetedza tirege kukuluza 2020 tinge tinewe tiyambuke tese muna 2020 but only kana wazvibata wazvichengetedza zvinofamba zvinoita.
Avo vanga vari vasorosa kudya vachitaura vari kuruwa nestudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavhairasi muAfrica huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica hwakwira kusvika pazviuru 16 205. Vanhu vafa muAfrica vanosvika 194. Vapora vanosvika zviuru 342. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Sangano rezvizvarwa rezimbabwe zviri muno muAmerica rezimbabwe diaspora network north america kana kuti ZDNNA rinoti ramanikidzwa kumbosendeka mabiko ekupemberera makore 40 zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere raranga rakaronga kuita nemugovera uno nekuda kwedambudziko rechirwere checovid-19 sachigaro wezdnna anotungamirira matunhu anoti DC, Maryland, Virginia neWest Virginia vaJona Masia vanoti vaona zvakakodzera sesangano kuti vateedzere mitemo yakadzikwa mumatunhu avanomiririra senzira yekuchengetedza mutemo pamwe nekudzivirira vana veZimbabwe kubva kuchirwere checoronavhairasi charura pasi rose. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMasia kuti tinzwe zvizhinji.
Maita enyu vaKandemiri mhoro yeZimbabwe. Hungu isu seZidna tanga tine urongwa hwekuti tipemberere kusununguka kwenyika yedu yeZimbabwe. Tinoziva kuti isu tiri kugara kunze kwenyika asi kusununguka kwenyika yedu hatikukanganwi. Saka tatakaronga kuti tipemberere zvisinei nenyaya yechirwere chanetsa ichi checovid-19 tazoronga kuti haregai titeedzere mutemo kuno kumastates anoti Maryland, Virginia, West Virginia havabvumidzwi kuti vanhu vaungane. Tatifanira kuungana kuMaryland saka tati gungano iri tozoriita hedu kuna July uko kana kuti August tichinge tichiona kuti varidzive nzvimbo vari kuti kudii asi taida kuti tiunganidze mhuri dzose dzevana vezimbabwe vanogara kunze kwenyika kuno kuwashington dc maryland virginia newest virginia kuti titandare uyewo takakoka ambassador vedu vezimbabwe vakamirira zimbabwe kuti vazotiadresa vaisewo mashoko asi tinovimba kuti zvichafamba zvakanaka patinozongoita ipapo
vamasiya tinoona kuti muri kucherechedza makore makumi mana ekuwana kuzvitonga kuzere panguva iyo nyika yezimbabwe iri pamhene zvikuru munyaya dzezveutano pamwewo nenyaya dzeupfumi imi sevana vezimbabwe vari kunze kwenyika zvii zvamuri kuitawo kugadzirisa matambudziko iwayo kumusha
hongu zvinhu zvakaoma kuzimbabwe kunyanya munyaya dzeutano muzidhina tine madoctors vanoitawo zveutano vatoriko vari kubatsira vari kuzimbabwe we are in touch navo vanenge vachitiudza kuti zvavari kuitawo zvakaita sei asi vakazvimiririra vega asi vanhu vakadzidza kuno uku vanhu vakatombogara kuno asi vari kushanda vane maenterprises avatoestablisha kuzimbabwe saka zvinhu zviri kubatsirawo nyika izvozvo so tinoona sekuti padiki nepadiki patinoita seorganization zvinobatsira pane zvagara zviri kuitwa nehurumende
tichitarisa iro dambudziko rechirwere checovid-19 kana coronavirus zvii zvamaitawo imi sesangano rezidna kubatsira kumusha
nyaya yekubatsira inyaya yatiri kutoronga sesangano kutaura kwatiri kuita kunoku tine musangano conference call nesaturday musi wa18 kuti tironge tiise musoro pamwe chete tione kuti tingaita mudeme wemari nekutsvagawo mari kune dzimwe hama dzingada kubatsira kuti tigotumira kubatsira zvipatara kuti vanhu vaitwe matest kuti vanhu vakwanise kungogona kuenda kuchipatara kuti vaudzwe kuti ndizvo here kuti vane covid kana kuti havana uye kuti vasaremerwa nekunzi vazobhadhara kuenda kwavanenge vaenda kuita kuchipatara saka inyaya yatiri kutotaura mugovera uri kutevera iwoyo saka tinotenda matobvunza nyaya yakanaka chaizvo
avo vanga vari sachigaro vezimbabwe diaspora network north america vachimirira matunhu anoti dc maryland virginia newest virginia vajona masiya vari parunare kuwest virginia najonga kandemiri westudio 7 vamwe vagari vemugweru vanoti vashamiswa zvikuru uye havasi kufara nekukwidzwa zvakanyanya kwaitwa mitero nekanzuro yavo iyo vanoti yakanga yavimbisa kukwidza mitero iyi zvishoma nezvishoma kwete zvayaita izvi taurai shava anoti panyaya inotevera
vagari vakawanda vataura nestudio 7 vati zvinoshamisa kuti kanzuro yasarudza kukwidza mitero panguva iyo vanhu vakaremerwa neupenyu nekuda kwechirwere checoronavirus mumwe mugari muzvare florence dube avo vanogara mumusha wemukoba 1 vati vanga vachibhadhara mari yemvura nemitero isingasvike $200 emadhora pamwedzi asi iko zvino vave kunzi vabhadhare mari inopfuura $500 emadhora
tiri panguva yecovid-19 apo takaomerwa indinorarama nezvemusika takaomerwa merwa zvokuti hatisi kukwanisa kana kuti wane chikafu chekudya hatisi kukwanisa kubuda kunotengesa asi vanhu ndo pavanotiunzira mabhiuzi anotyisa zvakadai sit of gweru ngaione zvokuita isusu kana zvadai hatisi kuziva kuti varida kuti tirarame kana kuti varida kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo
mumwe zvemugari muzvare nyasha mahwende avo vakaremara uye vari murwiri wekodzero dzevakaremara vati vanhu vakawanda vakaita saivo vanoroja sezvo vasina dzimba dzavo pachavo vati kuwedzerwa kwemitero uku kuchaita kuti upenyu hwavo huwedzere kuoma sezvo mari dzavanobhadhara dzichawedzerwawo
pane vakapiwa mukana wekubvisirwa marentals necouncil kuti vasabhadhare sevanhu vakaremara but this is applying kualandlord anemba yake inotori nezita rakafanana neri pachitupa pake but we have maloja ane madisabilities ari kubhadhara rent kuno umwe munhu obviously ari kutokwidzirwa marentals nenyaya yekukwira kwaita mvura
mukuru werimwe remasangano anomirira vagari regweru residence and ratepayers Association GRA vakonilia selipiwe vati vanonzwisisa kuti kanzuri inoda mari yekuti ikwanise kuita nemazvo mabasa inofanirwa kuita asi vati dai yakwidza mitero iyi zvishoma
kugwidza kunogona kunge vachiona zvakavakodzera kuti vakwidze hatidai vambomira iko zvino because iko zvino hapana munhu anokwanisa kuiwana kubva mu$50 kuenda mu$400 kune dzimwe dzimba ma$200 vanhu hakuna kwavanowana mari saka tatichikumbirawo kuti vanzwisise kuti zvinhu zvakamira sei vasakwidzire vanhu because vanhu vanotambura
Meya weguta regweru vajosaya makombe vati mushure mekunge budget ravo regore rino remadhora bhiriyoni imwe nemazana masere ezviuru zvemadhora ratambirwa nehurumende vakatora danho rekuti vakwinze mitero zvishoma nezvishoma nekuziva kuomerwa kwevagari vatiwo vari kuziva nezvekunyunyuta kuri kuitwa nevagari nekuda kwemitero vakati vachaona zvekuita
Meeting yatakaita takawirirana kuti sekanzuru tichakwidza 40% from the 1st of April. Hongu ndirikunzwa vanhu vachichema chema zvikuru kuti matarisa akati kwirei. Haiwa tinozvinzwa tichatarisa nyaya iyoyi ini nemanagement yangu nemamwe macounselors then todzoka kwavari toona kuti tingazvigadzirisa sei.
Tatadza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vange vasingadavire nharembozha yavo uko Oya mtezeri wavo amai Marian Chombo yange isingabatike zvichakadaro vamwe vana mukoti vanoshandira kanzuro yegweru nezuro vakaita sit in sekuratidza kusafara kwavo nekushanda vasina mbatya dzinobatsira kuvadzivirira kuti vasabatwe nechirwere checoronavirus kana kuti personal protective equipment Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divira vana mukoti panyaya iyi asi vamakombe vati vanoziva nezvenyaya iyi uye vari kugadzirisa kuti vashandi vanoshanda mumakiriniki ekanzuro ari manomwe vawane zvipfeko izvi
nyaya yavataura tainzwisisa ende tiri kumhanya mhanya sekanzuro kuti kwanise kutsvaga kana kutenga zvinhu izvozvo hatinazvo hazvina kukwana asi toda kuti tiwedzere regai zvakare nditi tine mari yatakapuwa nehurumende about 1.4 million RTGS yatichashandisa zvakare kutenga some of these things tichizvitenga in consultation neprovincial task force
Mune imwewo nyaya, upfu hwasvika munzvimbo dzakasiyana siyana muguta regweru pasi pechirongwa cheGrain Millers Association of Zimbabwe chekuti vanhu vawane upfu husingadhure. Asi vamwe vagari vanoti chirongwa ichi hachizi kubatsira sezvo upfu huri kudhuriswa. Upfu huri kunetsa kuwana munyika nekuda kwekuti nyika haina kuwana gohwo rakanaka rechibage zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kupema mari inoita zana nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kuitira kuti ritengere vanhu chikafu chinosvika muna nyamavhuvhu. Sangano iri rinotiwo vanhu vanoda kubatsirwa nechikafu muZimbabwe vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muGweru ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus takatarisa zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nesere muZimbabwe. Pasi rose riine vanhu vave kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti sezvo vanhu vakawanda munyika vasina kuongororwa zvichanetsa kuti patarwe nguva inopera lockdown munyika kunyange hazvo hurumende yakati inopera kwemazuva makumi maviri nerimwe. Vagari vemugweru vokatyamadzwa nekukwira kwemitero yavanobhadhara kukanzuru yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 15 kumabasa 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebefunyenwe lilegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqongela fika kwabalitshumi latobamnembili kuthi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili 2 million.
Impuko ezithize abanye bathi 190 kuma-taxop but sebesenza befihlile bengavulanga ngoba bengavula amapholisa abo ezothatha so lokho sekwenze futhi kwaintengo zakhwela okungenzile.
UZulu weZimbabwe uthi ukhathazekile kakhulu ngokuqonga amahlayana kwentengo yezinto ikakhulu ukudla ngalesi sikhathi isizwe siphakathi kohlelo lokuhlala emakhaya olwe lockdown.
Thina lapha izulu kalini lapha eFlambusi besiphila ngokugeba and akusaphileki ngoba amapholisa lamasotsha agcwele emagodini kutsho ukuthi thina ngeke sadla. Ngapha impuphu la ibiza ubhedo ayisabambeki kunzima sibili impilo sitshintshile.
Abagaya impuphu abe-Grain Millers Association of Zimbabwe sebeqalisile uhlelo lokutholisa amavinkili akobulawayo impuphu ngentengo ephansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabalitshumi latobamnembili 18 njalo asebefile balokhe bebathathu okugoqela oyedwa wakobulawayo. Abekholiji le-John Hopkins University eMelika bona bathi inani lasebefunyenwe belegciwane leli emhlabeni jikelele selisedlula kancane izigidi ezimbili 2 million. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhe ikhokhela ile nkulungwane ezedlula kancane ezingamakhulu ayisithupha 609,000. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamachumi phose amathathu 128,000 asebebulewe yilumkhuhlane. Emazweni aseAfrika sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lanhlanu 16,200 asebefunyenwe bele-coronavirus. Ele South Africa yilo elilokhe likhokhela ngenani labalomkhuhlane lo ezwekazi le-Afrika. Ilizwe leli selilabantu abazinkulungwane ezimbili lengxenye 2,415 lilandelwa ngele-Egypt lalo eselilenkulungwane ezedlula ezimbili 2,350. I-coronavirus isibulele abangamakhulu edlula tobamnembili 873 ezwekazi le-Afrika kuthi asebesinde kuyo sebezinkulungwane phose ezintathu 3,235. UZulu weZimbabwe uthi ukhathazekile kakhulu ngendlela intengo yempahla ikakhulu ukudla eqonga ngayo ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokuhlala ngekhaya emizameni kahulumende yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wathi ngokwethula iziqondiso ze-lockdown wavumela ukuvulwa kwezitolo ezinkulu ezinjengabo OK, Pick n Pay, Spa, Foodworld lezinye ukuze uZulu angabulawa yindlala. Kodwa uZulu uthi lanxa zivuliwe izitolo udubo yokuthi intengo yempahla isiqanise kakhulu ngalesi sikhathi se-lockdown. Unkosikazi Nokuzola Dlamini weCoventry Park uthi bengasenelisi ukuthenga lokho kudla kulezi zitolo ngoba kubiza.
Impuphu ezithize abanye bathi 190 kuma-tuckshop, but sebesenza befihlile bengavulanga ngoba bengavula amapholisa abo ezothatha. So lokho sekwenze futhi kwaintengo zakhwela okungenzisi. So vele kunasesithele nzima ngapho, sesisele ukuthi senze kanjani ukuthi siphume sidle ukudla okurayithi vele sokunzima. Ukudla sesikudla vele akusayenzi emzimbeni ethu, akuyenzi nje. Okwakhathe sokunye abanye bayathola amajodi emathinini yiwo asebewadla ngoba ukudla kwangkhona sokunzima.
Kwasekelwa ngesinye njalo isakhamuzi emzini weBudiriro eHarare, umnumzana Victor Dube.
Injongo yabo angiyiboni iqonde ukuthi iyanceda umuntu. Ungabuya umkhuhlane lwana siyakufa. Sivulawa izitolo zone ezabakhangelela ukuthi kukhona hayi ize ezigcina ukuthi abantu bengabuthani. Singakhangela sibili ukuthi abantu abasela msebenzi. Abantu bayazenzela. Labo laba abala izitolo ezincane uvalelani kanti kayifuni la imali.
Wengeza uDube ethi enye imbangela ukuthi zindutshwana izitolo ezivuliweyo.
Isitolo ngabokhe laba ngamasitolo amakhulu atholakala emazweni amaningi. Njalo ngabantu laba nabalezi mali. Kanti eyami ke encane le kayifunini la ukuthengisa. Ikudla kukhona ezitolo zinezo, kukhona kathesi. Ungavula bengavula bona amazitolo ezincane balakho ukudla. Abantu bayabuthana ngoba balithe khona abayabuthana ngapi isitolo esikhulu. Kanti esincane bengavula ezincane lezi anti abantu babuthana. Libatshele nje ukuthi hayi nxa umuntu engena esitolo senu ngenze lokhu lalokhu lalokhu bayakwenza lapho.
Umnumzana Efincube isiphathamandla senhlanganiso yelungelo labathengi eNational Consumer Rights Association NACORA uthi kulusizi lokho osekusenziwa ngabezitolo
ezincintisayo eziningi zangkhona ezibanga ukuthi kuthengwe ngentengo ephansi zivaliwe. Ngakho ke labo abaseleyo bathengisa ngentengo ephezulu besazi ukuthi abantu abala lapha bazaya khona. Kuyinto embi leyo, siyayisola thina njengabantu abakhangela ngamalungelo abathengi.
Umphathi intambo wezamankampani lokuthengiselana uDr. Sekai Nzenza wathembisa ukuba bazosebenzisana lababona ngelungelo labathengi abe-Consumer Council of Zimbabwe CCZ ngalesi sikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kobulawayo sokulabantu abahlanu asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus, njalo omunye wabo ubikwa engowesifazana osebenza kwesinye isibhedlela kuleli dolobho, kodwa okwamanje uhlaliswe yedwa emzini wakhe ku-quarantine. Kunjalo nje abenhlanganiso yabagaya impupho iGrain Millers Association of Zimbabwe lamhlanje baqale uhlelo lokutholisa amavinkili akobulawayo impupho ngentengo ephansi. Kodwa lolu hlelo luthiya phandle izakhamizi zemaphandleni eziyizo ezibhekane lendlala enkulu edlula emadolobheni. U-Anastasia Ndlovu usibhalo ludaba.
Isaka lempupu elilesi sindo samakilogram alichumi ithengiswa ngamadola angamachumi ayisikhombisa. Lolu hlelo kodwa luchiya phandle izakhamizi zemaphandleni eziyizo ezibhekane lendlala enkulu ukudlula abantu abahlala emadolobheni. Unkosikazi Nomusa Khumalo oyakhele eseShanke enkayi kuWard 3 uthi sebehlaselwe yikorona lendlala sikhathi sinye.
Yebo, siyezwa ngomkhuhlane lo osuhlasele umhlaba wonke ikorona, kodwa ke thina sibone ngathi sesihlaselwe yikorona kunye lendlala ndawonye ngasikhathi sinye, ngoba kumanje asikwazi lokuthi siyethenga emashop. Ngike ngavakatshela kwamanye amashop aseduzane lakithi asenyaje. I-2 kg yechukela it's 120 bond. I-2 liters yamafutha it's 150 bond. Ngazibuza ukubana bangaki abantu abangathenga abangenelisa ukuthenga ngaleyo mali. Kungakho ke besicela uhulumende angenele ancedise abantu ikakhulu ngokudla, ngoba abantu sebengabulawa yindlala
singa benga sabulawa la ikorona leyo.
Umnumzana Mchayeli Mdlonga wefilabhusi uthi bathwele nzima bacela uhulumende angenele.
Sesithwele nzima. Thina lapha izulukalini lapha efilabhusi besiphila ngugeba ende akusaphileki ngoba amapolisa lamasotsha agcwele emagodini kutsho ukuthi thina ngeke sadla. Ngapha impupu la ibiza ubhedo ayisabambeki.
Okugcizelelwe isakhamuzi seGwanda umnumzana Ndodana Moyo.
Izakhamizi zisengozini lanxa kube le shutdown akula kudla ezigabeni ezilethwa ebantwini ikakhulu okufana lempupho. Ngalesi sikhathi kufanele ngabe impupho uhulumende ufaka kakhulu ilihlo kumbe kube yipriority ukuthi izakhamizi zihlezi ngezindawo ngezindawo ku lockdown impupho itholakale lula njalo abe lelihlo lokuyikontrola leyo mpupho nguprize intengo yayo iphezulu kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mqondisi Ndebele uthi laloba impupho ibuya abezomvikela yibo abathola ithuba lokuqala lokuthenga. Ukuthengiswa kwempupho ngentengo ephansi kukhangelelwe ukugqitshwa ngemva kweziqinti ezinhlanu ngensonto. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise uZulu ukuthi ehlale ngekhaya njengokukhuthaza kukahulumende, njalo abantu betshiyane lokuhlangahlangana ngoba besenza ukuthi umkhuhlane we-coronavirus wona osubulele abantu abathathu eZimbabwe umemetheke kalula. Sexoxe lenye yalezi ngcwethi uDokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo, yena oqale ngokuchasisa ukuthi umkhuhlane lo uyini kahle kahle njalo lokuthi ubonakala njani.
Umkhuhlane we-coronavirus lo umkhuhlane onjenge-flu uthelelwana njengoba i-flu liyazi ligcikwane elitsha. Igcikwane leli selibulele abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele. Umuntu uyalizuza ngokuthi ufike waphefumula eduze komuntu olawo lo mkhuhlane kumbe wakhwehlelelwa ngumuntu eduze kwakhe. Njalo igcikwane lakhona uyalizuza ngokuthi ma ulinompole lapho uhamba ubamba ngesandla usuzibamba umlomo kumbe amehlo igcikwane liyangena. Yokuqala ukuthi sibone igcikwane lingena emehlweni lasemlonyeni lasemakhaleni.
Ungachasisela abantu dokotela ukuthi ukuhlala ezindlini okukhuthazwa nguhulumende lani abezempilakahle kuqakatheke kanganani?
Ukuthi uhulumende wathi abantu behlale ezindlini kuqakathekile kakhulu ngoba umkhuhlane lo igcikwane leli lingamemetheka kuZulu liyingozi kakhulu. Kumele abantu behlale ezindlini ukwenzela ukuthi ungazi wasondelelana labantu abalegcikwane leli ngoba ma uphefumula umphefumulo womuntu olegcikwane leli igcikwane liza kungena. Igcikwane leli njengoba libulala abantu kangaka emazweni jikelele sesiwabona. Yikho okukakathekile ukuthi abantu behlale phansi bengaze basondelelana kuvikelwa ukuthi igcikwane lingamemetheki ukuthi selibulala abantu abaningi ngesikhathi sinye.
Siyazi ukuthi akukabi lo muthi okwelapha lumkhuhlane, kodwa nxa umuntu ethe wagula wangena esibhedlela uyabe ephiwani kahle kahle, uyabe esenziwani?
Akukabi khona umuthi okwelapha igcikwane leli. Yikho ke ubona abantu bengani bayaphela emhlabeni jikelele. Nxa umuntu ezuze leli igcikwane, abaningi kakhulu hayi kabaguli kangako bayazwa umphimbo nje bakhwehlele babe le-flu basile. Kodwa abanye laba abamele bafakwe esibhedlela bayabe sebephefumula nzima bekhefuzela. Yikho kungezwa kuthiwa umuntu usevalelwe esibhedlela kwenzelwa ukuthi lapha yikho umuntu oyabe sekhefuzela kakhulu esekhipha igcikwane eliningi ukuthi sengapha abantu abaningi kakhulu. Yikho kumele avalelwe esibhedlela. Uma evalelwe esibhedlela lapha uzaphiwa i-oxygen ngoba okukhulu kakhulu yikuthi uyehluleka ukuthi aphefumule. Uphiwa-ke i-oxygen leyo ukuthi umzimba wakhe uzama uzuze i-oxygen. Bayahlatshwa njalo lama-antibiotics ukuthi ubancedise ukuthi bengangenwa ngeminye imikhuhlane engasilo gcikwane. kuqhakathekile ukuthi abantu bengaze bazozala umkhuhlane ngoba nga usufika lapho kusithiwa sukhefuzela khona lezi hlobo zakho zabe zingasavunyelwa ukuthi ufike khonapho. Hhayi laba-ke abakhefuzelayo ukuthi basile, hhayi abaningi bakhona bayashona. Yikubona-ke sesigijima kangaka ukuthi abantu bengaze bafika khonapho esiphathweni sokuthi sebegula lo mkhuhlane ukuthi sebekhefuzela sebengena ezibhedlela ngoba lapho siyabe sesibavalelisa abalutshwana bayabezaphuma.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo koBulawayo. Lilalele ihlandla lesivili lalingxoxo kusasa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguPraxedis Jeremaya.
Umongameli Donald Trump wele Melika usemise uncedo lwemali emele iqondiso enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba kuhlangothi olubona kwezempilakahle. E-World Health Organization eyethesa umlando wokubangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Amapolisa weAngola esebenzisana labebutho abikwa esefake ama-roadblock emgwaqeni yonke engena lokuphuma esikolweni sakelo lizwe eseLuanda. Axotsha bonke abaphila ngokuthengisa emgwaqweni ukuze kulandelwe iziqondiso zokuthi abantu bahlale ezindlini i-lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 okungemukelwa kuhle nguzulu walelo lizwe. Kwele-South Africa e-Cape Town emzini ohlala abaswelayo owe-Michels kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamapholisa lozulu kubangwa kungabelwa kuhle kokudla ngesikhathi se-lockdown uhulumende ezama ukuvimba ukuthelelwana kwe-COVID-19.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus. Kodwa likhumbule izihlobo ukuthi ngenxa yalomkhuhlane kasenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo ngoba lathi sisebenzela ezindlini. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo manager welinye ikhefa khonapha eMelika umnumzana Mxolisi Nyathi. Unyathi uthi lanxabe lokhe bevulile ikhefa lakhe selilahlekelwe ibhizimusi enengi ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Uthi njalo ezinye izisebenzi zabo sezilahlekelwe yimisebenzi. Kodwa unyathi uthi ulethemba lokuthi lizaduma ledlule izisebenzi zakhe zibuyele emsebenzini njalo abantu babuye begcwale njalo ekhefa lakhe.
Mina ngisebenzela ikhampani okuthiwa yi-Silver Diner, si-American Classic Restaurant, and ukudla kwethu it ranges from breakfast all day, and then silama sandwiches, you know, ama-salad. But ngoba nje sesiaffectwe i-COVID-19 lay, we had to adjust and create a short menu ukuze sikwanise ukuthi sibe sivulile, njengoba kwamanje sivule for only carry out. So kube la ma-changes obemele siwayenze ukuthi sikwanise ukuba sivulile for the time being. Njengoba nje thina besiyindawo esenza i-business yethu from abantu ababuyayo, you know, bezogwejisa, bezidlela, bechelesile. Umumo lo khona athesi uya-affecta ngendlela esirana ngayo i-business. So in the last 2-3 weeks kumele si-adjust kakhulu inkomo. So nje silokhu sizama ukubona ukuthi singenze njani ukuthi stay in business, ngoba we to lay off abantu abafika ama-80, ama-servers, you know, ama-dishwashers, lama-cooks. So ukuze sikwanise ukuthi sirane i-short staff njengoba nje sisenza i-business enlutshwana. Kutsho ma usukhangele ngamanamba nje nkomo, thina about 90% of our business has been affected by umumo we COVID-19 lo. But in company, is strong, and we've been in business for 31 years, and we are built for it into a zinja. You know, I have all the faith and trust in the company to uti iso cleaner and labu mountain as long as the Loxi corner, Sloxi Vulilim Yangwe to Tandabu was a tolugul.
Ikhefa lakho mdluli litholakala ngapi mhlawumbe kulabo abangaba seduzane eMaryland, eVirginia laseDC abangathanda ukuzokudla khona ngapho nxa sesedlule isifo secoronavirus.
Ngiyabonga mnumzana Nkomo ngokunika ithuba lokuthi sikwanise ukuthinta abalaleli bazi ngendawo yethu lapha ya. So mina isitolo sami siseColumbia, Maryland, yikho lapho esi-based khona. Ungahamba online sibona kusilverdana.com, uyathola yonke information. Siyayenza i-online ordering, siyayenza ama-catering for abantu abenza imicimbi, you know, bakwanisa ukuthi ba-order ukudla okukwana abantu abalabo ephathini yabo. But yeah, tina se Columbia lapa Maryland. Kube kona njalo zinyi zitolo zetu, especially Virginia, le DC lapa. Like I said, unangena ebule njini lapa ku silverdana.com. Yonke information etingakala uzayithola. But tina singape Columbia ku 8250 Gateway.
Li vula ngaziphi isikhathi kahle kahle?
Because of the coronavirus, okwamanje ngoma ama hours ami lapha ami kanje from Sunday through Thursday sivula ngo 8 a.m. sivale ngo 9 p.m. Kuthi nge Friday and Saturday sivula ngo 8 a.m. sivale ngo 10 p.m. So yeah, abantu bakwanisa ukuthi bahambe sibile online ba order or mabe kwanisa kwanisa ukufona ba order over the phone. But, you know, we are always available. We know what I want to say. We cut it on good look with our business in the 17 or Upega, Scorna Tina Saba Pegela, Ugulogum Nandi, and I want to should give it a try.
Omnumzana Mxolisi Nyathi ngumanager wekhefa leSilver Diner khonapha eMelika, eMaryland. Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe abafelwe izihlobo zabo kwele South Africa ngenxa yemigoqo elukhuni ebavimba ukuphelekezela izidumbu zezihlobo zabo ekhaya. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Sekusiyaphela amaviki amathathu imingcele yakwele South Africa ivalwe ngci ngenxa yegciwane le-coronavirus. Lokhu sekulethe usizi olukhulu abeZimbabwe abafelwe izihlobo zabo eGoli abafuna ukuyazingcwaba ekhaya. Ngokwemigoqo elawula ezemingcele, kuvunyelwa kuphela ukuphuma imota ezithwala impahla eziqakathekileyo. Abafelwe izihlobo zabo abafuna ukuyangcwaba ekhaya bayavunyelwa ukuphuma kodwa phansi kwemigoqo enzima. Ikhombi ethwala abantu abalitshumi lengxenye ivunyelwa ukuthwala abayisithupha kuphela. Abayisithupha laba bengavele baphume abasavunyelwa ukungena kwele South Africa kuze kuvulwe imingcele. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Ndlovu uthi baphakathi kwetshele mbokodo ngemva kokutshiywa isihlobo sabo.
Nginje mina ngilahlekelwe ngumfowethu nomntaka kazini kamama wami osilahlekele eCape Town leso. Into yakhona inzima kumanje ukuthi uzakhanyiswa njani. Besilinde umhlaka 16, sithi maybe mhlaka 16 kuzavuleka. Kodwa ngoba sokudlulile futhi lockdown si up to 30 namanje sichana amakhanda ukuthi senze njani. Angazi ukuthi into sisayithini. Kunzima khona.
Owesifazane weZimbabwe okhethe ukugodla igama lakhe uthi labo sebephelelwe ngamacebo.
Sishonelwe ngumntana kasisi ushonele eKrugersdorp eLeratong Hospital. So kunzima asikwazi nokuthi simsekhaya ngoba ngale ndaba yelockdown and the two noma singaplan ukuthi simsekhaya after ilockdown ekhaya ilockdown isaqhubeka. So ya ngama challenges la esibhekane nawo manje. Kodwa ke ayikho into esizoyenza, sizovele simngcwabe la.
Umnumzana Gretman Mkhwebu laye uthi isidumbu sesihlobo sabo sesihlale kwaze kwahela emakhazeni.
Esimadolo nzima ngoba silahlekele ilungu lomdeni esingakwazi lokuthi sihlangane singumdeni singumphakathi. Njengenjwayelo sihlangana uma silahlekelwe ilungu esingakwazi lokuthi kuzokwenzakalani. Just ukuthi simuse ekhaya ngoba imithetho isinzima kangaka. Plus ukuhlala komuntu emochari kuyadura njalo singazi siyokhulula nini. Inkinga ke ukuthi kunje kekho ongakhala kuye njalo kunzima manje ngoba uhulumende wethu akalanto asinceda ngayo ekhaya.
ngokwemithetho yemingcwabo abafuna ukungcwaba kwele South Africa kuvunyelwa kuphela abantu abangamachumi amahlanu. Nxa isihlobo sakho sibhubhele kwesinye isabelo, wena okwesinye kufanele uveze incwadi kamufi emapoliseni ukuze uvunyelwe ukuhamba emigwaqweni usiya emngcwabeni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu e-Africa, i-Confederation of African Football, ithi umhlaka 20 ngenyanga kaNtulikazi yilo usuku lokugcina olokuhlola ukuba inkundla ye-Papa Fields kobulawayo kanye le-National Sports Stadium eHarare sezilungele yini ukudlalela imidlalo leqembu lesizwe elama-Warriors. UJoseph Njanje usiphalo ludaba.
Ilizwe leZimbabwe kuzamele libe selilungise inkundla yePapa Fields kanye leNational Sports Stadium zaba sesimeni sokuthi sezingapasiswa ukuba zidlalelwe imidlalo egoqela iqembu lelizwe lama-Warriors kungakafiki mhlazi ngamajumi amabili kunyanga kaNtulikazi. Inhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF, izaqala ithumele abazohlola ukuthi inkundla ye-Papa Fields kanye le-National Sports Stadium sezikusimo bani mhla zilitshumi lanhlanu kunyanga kaNhlangula. Kodwa isinqumo sokuba lezi nkundla sokungadlalelwa yini kuzo sizathathwa mhla zingamashumi amabili ngoNtulikazi. Ilizwe leZimbabwe lizithwele lingasela inkundla ezingasetshenziswa ukudlalelwa imidlalo egoqela iqembu lama-Warriors ngemva kokuba inhlanganiso ye-CAF ithe inkundla zakuleli azikulungelanga ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mkokwarira uthi wesabela ukuba imizamo yokulungisiswa kwenkundla yePapa Fields kanye leNational Sports Stadium izaphazamiswa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
Sikhangele ukuthi kulo mkhuhlane we-coronavirus indingeko eziningi ngibona zani sesikhanjiswe zasetshenziswa ikakhulu ezekhansili zikhanjiswe zaqondana lo mkhuhlane lo we-coronavirus ukuthi kuyathi kuyachaya uJulayi ngibona zani akuzamanzima ukuthi ama-stadiums aweZimbabwe epase ngenxa yokuthi umkhuhlane lo usuyenze ukuthi amehle wonke ekhangele ukulwisana nomkhuhlane kulokuthi kulungiswe ama-stadiums.
Kungaqhamukanga umkhuhlane we-COVID-19 aloba iqembu lama-Warriors lidlalela imidlalo yalo okumele liyidlale lisekhaya kwamanye amazwe ngoba inhlanganiso ye-CAF ithe isimo senkundla zakuleli asikho sihle. Inkundla ye-Papa Fields yiyo ebisesimeni esingcono njalo eke yasetshenziswa ukudlalelwa imidlalo egoqela amaqembu abasakhulayo. Kodwa inhlanganiso ye-CAF ithe kumele ithuthukiswe ukuze ivunyelwe ukudlalelwa imidlalo yeqembu lama-Warriors. Umlandeli weqembu lama-Warriors uBongani Zoza uthi ukulungisa inkundla ye-Papa Fields kufana nje lokugambela phezu kwesinye isigamba.
Iqiniso elikhona yikuba inkundla ye-Papa Fields ayingeke ipasiswe ukuba idlalelwe imidlalo yama-Warriors ngenxa yokuba kuyabe sekumele kudilizwe izakhiwo zibe seziqheliswa okungadala ukuba inkundla le ibe ingozi kakhulu ngoba yayakhiwa kudala ngesikhathi se-Rhodesia. Ngokubona kwami kuzamele kwakhiwe inkundla ezintsha ezizahle ziyakhiwe ngendlela zakulezi nsuku ezizahlala isikhathi eside zingakadingi yokulungisiswa.
Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup G kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba uzaqhutshelwa kule Qatar ngomnyaka ka-2022. Imidlalo yomncintiswano wezizwe zomhlaba ikhangelelwe ukuqala ngenyanga kaMfumfu. Ngomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup H ndawonye le-Algeria, Zambia kanye neBotswana. Ngenyanga edluleyo bekumele iqembu leZimbabwe lidlale lele-Algeria kodwa lemidlalo idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Njalo iqembu leZimbabwe bekuzamele lidlale umdlalo walo bekumele liwudlale lingekhaya kwelinye lamazwe angomakhelwane ngenxa yesimo senkundla zakuleli esingalunganga. Inhlanganiso ye-FIFA ixwayise ukuba le midlalo kumele idlalwe ngenyanga kaNhlangula lapho iqembu leZimbabwe kumele livakatshele khona eleBotswana layo idluliselwe phambili. Omunye umdlalo iqembu leZimbabwe kumele liwudlale lingekhaya ngokumele liwudlale leqembu lakwele Zambia ngenyanga kaMfumfu. Inkinga ekhangelane leqembu leZimbabwe nxa ilizwe lingehluleka ukulungisisa inkundla kusaselesikhathi yikuba kumele lidlale lamazwe angomakhelwane kumncintiswano we-AFCON kanye lowe-World Cup okuyiwo njalo kumele lidinge khona inkundla zokudlalela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. UZulu weZimbabwe uthi ukhathazekile ngokuqonga mahlayana kwentengo yezinto ezitolo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.